chokutanga ndomugari gaindi kukorektei nunu waiza zina kuhoya na pamsuru pokuti kune kodzero dzavanhu dzakachikorwa asi kuti pane nyaya social media dzatekesha dzinoti kuZimbabwe hakuna rusununguko kuZimbabwe hakuna mahuman rights nezvimwe zvakadero saka va Cyril Ramaphosa president weSouth Africa varizve president weANC varizve president weLiberation Movement inovazve ANC pagara pane kudyidzana kunoitika mapato eLiberation Movement muSadc region saka vanhu vanenge vachida kunzwa kuti kochi chinomboitika zvavanoona zvichokwadi here kana kuti manyepo
saka nhumwa idzi dzichaona kakutyorawo kodzero dzevanhu kuri kutaurwa mazuva ose aya pamadande mutande pamuri kutaura
madrama agara anoitika agara anoitwa neveopposition mukabvunza iyemwe vadyonga kumusha kwenyu muchatonzwa kuti vanhu vari kutozvirimira matomatisi vachiotengesa kumbari asi chiroitika ndechekuti nanhasi uno MDC ichiri kuramba kuti yakadyiwa pamaelections ndosaka muchiona mademonstrations acho anga achinzi ZANUPF must go ichiri demonstration yei kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidzwa amene kuti kodzero dzavanhu vapi idzodzo
asi kavachiri mumhanzo tiri kunzwa vanhu vari kupambwa mudzimba vachitoshwa vachiitwa kafira mberi hamusi kuzvinzwa here zvese izvozvi kana muchiti hakuna zviri kuitika zvakadaro
nyaya idzi dzinonetsa kudzitaura nokuti varipo vamwe vari kutoekita varipo vamwe vari kuti vakarohwa asi vakazobvunzurudzwa bvunzurudzwa nobo mutemo tinozoona kuti haasi tati zviri izvo saka zvinhu zvinotonetsa munhu wese muno mudzimba kuti kochiko chiri kumboitika munyika muno